Kunyangwe hazvo, mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakarerutsa mimwe mitemo yekuti vemabhizimisi vaite basa. Zvinhu munyaya dzezveupfumi hazvina kumira zvakanaka, vamwe vachiti hurumende haina urongwa hwakajeka hwekubatsira varombo munguva dzakaoma. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi idzi dziri kuyambira kuti kuvhurwa kwemabhizimisi hakureve kuti nhamo yapera. Gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vakazivisa gore rapera pakuparura bhajeti ravo kuti vari kutarisira kuti upfumi hweZimbabwe hukwire nezvikamu zvinodarika zvinomwe kubva muzana kana kuti 7.4%. Asi mukuratidza kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka, sangano remabhizimisi reZimbabwe National Chamber of Commerce razivisa kuti upfumi huchatodududza kumashure huchisvika pa-minus 6 kana 9% mugore rino. Sachigaro weCEO Africa Roundtable vaOswald Bina vatenda kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyaya dzezveupfumi.
Hurumende yanga isisakwanisi kuramba yakavhara kuti vanhu vatadzwe kuita mabasa avo. Upfumi hweZimbabwe mugwandishimuka hwakaondoroka. Vanhu vashoma chose vari kumukira kumabasa ekumakambani makuru. Iwo unozviziva kuti izvombariro nenhungo dzeupfumi takavesa kare, zvokuti vose vava kuwana chouviri vakawanda vacho ndevemusika nevaya vanoita zvekuzvisevenzera. Zvakare nyika yedu ine urombo nekutambudzika zvinoita kuti kana vanhu vasingabudi vachitsvagira chokudya pachavo, hurumende haina zvinobatsira zvekupa mhomho yose iyoyi kuti idyi zvayo yakagara muDzimba. Dzimwe nyika blessing dzakavaka matura, njanga nematara vakachengetedza upfumi hwavo. Izvozvi vaakudzokera kumatara iwayo vachinotora zvavakachengetedza vachibatsira vanhu vemunyika idzodzo panguva ino yekutambudzika yeCOVID-19. Ndoo zvimwe zvezvinhu zvatakatadza kuita seZimbabwe.
Munyori mukuru musangano reZCTU vaJafet Moyo vanotiwo mushandi ari kutsenga mandire nemavende.
Tine vashandi vakawanda vange vakagara kuDzimba vasingatambiri nenyaya yekuti maemployers avo vari kuti havasi kuita mari. Nevaya vanozviriritira vanozvishandira vega, mabhizinesis avo ange akavharwa. Zvinotoreva kuti lockdown zvayo yange iri nguva yakaoma kune vanhu vakati wandei. Hatina kumboona ruvatsiro rwakabva kuhurumende.
Mutungamiri wesangano revashandirwi reEmployers Confederation of Zimbabwe kana kuti EMCOS, Dr. Israel Murefu, vatambira danho rekuvhurwa kwemabhizimisi vachiti zvinhu zvanga zvisina kumira zvakanaka.
Tinoona kuti kurerutswa kwaitwa uku kuchabatsira mabhizimisi kuti atange kunyatsoshanda nekuvandudza mabasa avo zvakanaka.
Mashoko aya atsinirwa nemunyori mukuru werimwe sangano revanozviitira mabasa emaoko reZimbabwe Chamber of Informal Economy Association vaWisborne Malaya.
Kurerutswa kwaita lockdown pachokwadi chaipo tirikunzwa kuti kusungunuka kwevanhu vazhinji vanga vapinda munguva yekushungurudzika nekushaya zvekudya. Saka tiri kutotenda kuti zvatendera kuti vanhu vakwanise kumhanya-mhanya vachiita mabasa mhuri dzavo dzichirarama.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vanotiwo zvinhu zvanga zvisina kumira zvakanaka munyaya dzezveupfumi.
Tese tinoziva kuti Zimbabwe haina masocial safety nets anopiwa kunana South Africa. South Africa tingati ine vanhu 15 million vanopiwa mari nehurumende kuti vasatambura. Kuamerica hatichatotauri, kuna unemployment benefit nemasocial services anopiwa, mari dzinopiwa kuvanhu kana pasangana nedambudziko. Manje muno muZimbabwe lockdown yakasvika nyika iri muintensive care unit. Saka kuzviita lockdown zvava kureva kuti kwakutoisa nyika kwamutsiganebwe.
Gurukota rinoona nezvevashandi nemagariro evanhu muzvinafundo Paul Mavhima vanoti hurumende ichishanda nemasangano akaita seWorld Food Program kana WFP neplan International iri kubatsirawo vamwe vari kushupika. Hurumende irikukurudzirawo vanhu kuti vanyorese nebazi rezvemagariro evanhu kana vachida rubatsiro, uye inoti gore rapera yakabatsira mhuri dzinodarika zviuru mazana maviri nemakumi manomwe nematanhatu kana kuti 276,000.